kwazi kuti wanwe ma intelligence agencies wanotora information ma journalists kana kungawa ni kupikisana hapana zvichachinja kana wangapikisana pakati nepakati asi ngekuti justice department iri kuti department of justice iri kuti iyo haichazviite ba ma politicians kaya asi wanwe wanokorekta information ma journalists wanozviona sevanhu vakazvimirira pachavo vasingatongwe vari kunze kwemurau vanoti basa ratinoita ndeyekuchengetedza utano nyika
vatori venhavo vari kushora bazi iri here pasi pavatrump kana kuti pasi pavabiden
vari kushora pari pasi pavatrump asi vari kuti justice department imwe chete iyo saka inofanira varikuishora pamusoro pezvo asi kunyanyisisa pasi pavatrump
zvinoitwa nebazi redepartment of justice zvagara zvichiitwa here kana kuti zvave kutanga iko zvino
zvainyanyisisa pasi pavatrump pane zvimwe zvinhu zvinoitwa nejustice department zviri pasi zvisingazivikanwi nevanhu asi chinhu chiripo ndechekuti kunongova nekususpekta kuti wejustice department pane zvavanoita zviri kunze kwemurau even though vari justice department saka vatoro venhau vari kuti hazvina basa kuti justice department ndeiri pasi pavabiden iri pasi pavatrump zvese zvakaitika pasi pevetrump ivo justice department iko zvino vari liable vanofanira kupindura mubvunzo
vatori venhau vanogona kuenda kumatare edzimosva here nenyaya iyi
ya munhu wega wega muamerica hazvina mutsauko kuti mutori wenhau here kati angori mucitizen wese vane right yekuenda kumatare edzimosva asi chinozonetsa ndechekuti matare edzimosva anowanzorereka kune wejustice department ngekuti wanoonekwa sevari kuchengetedza security yenyika saka wematare edzimosva vanowanzoti security yenyika iri pamusorosoro chaizvo zvekuti kana dai warwadziwa uri munhu pachako hazvifananidzwe nekuti nyika inofanira kuti iwe security conscious ngekuti pane kususpekta kwokuti vamwe maripota vanofeyafeya nyaya idzi vachidzendesa kuvanhu vanoda kuita hamu nyika yeamerica
sekuona kwenyu Professor Mgaza munofunga bazi rehurumende iri richazvirega here kana kutoti ndo mashandura avanoita iwayo
zvinotaurwa pachena ka zvakasiyana nezvinoitika kumusecret wanogona kungodaro zvavo asi chatinoziva ndechekuti kana kwaakuya kune wesecurity hapana zvichachinja zvakawanda ngekuti wesecurity vanoti basa ravo kuchengetedza security yenyika kunzi usaite izvi kana usaite izvi vangatereka kuti pamwe havangateerere asi ndo donzo ravo saka zvese zvavanoita kunyange justice department yati hatichazviite ba asi ivo zvavanoita nerweseri ndezvekuti tiri kuchengetedza security yenyika.